Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Kana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 20/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inoti sarudzo dzayo dzekutsvaka vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume dzava kuitwa mangwana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotaura vachizvirova dundundu vachiti kunyange hazvo gore ravo rekutanga vari muhofisi ranga rakaoma vane zvakawanda zvavakwanisa kuitira nyika yavo. Mukuru anoona nezveCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti zvinhu zvagadzikana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. ZANU-PF inoti sarudzo dzayo dzekutsvaka vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume dzava kuitwa mangwana kwete nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ravakabudisa nezuro manheru kuvatori venhau, murongi wemisangano muZANU-PF Mike Bima vakati nhengo dzedare Politburo ndidzo dzichange dzichitungamira sarudzo mumatunhu ese, uye nhengo dzeCentral Committee ndidzo dzichange dzichifambisa sarudzo mumatunhu ese. VaZiyambi Ziyambi ndivo vachange vachitungamira sarudzo muHarare, uye vaDouglas Mahia ndivo vachange vachitungamira sarudzo kuBulawayo. Harare neBulawayo ndidzo dzine nzvimbo dzakawanda dzichaitwa sarudzo. Imwe nhengo muchikami chevechidiki muZANU-PF mudunhu reHarare vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti urongwa huri kuitwa nebato ravo unoratidza kuti bato ravo rinoda kuti vanhu vasarudze vatungamiriri vavanoda.
ZANU-PF ibato rinosimudzira nekukoshesa zvido zvevanhu, nekuti kana tichiti vanhu vashara vatungamiriri vavanoda, tiri kuita kuti vanhu vange vachitaura zviri pamwoyo pavo, vanhu vange vachitungamirira nzira dzinofanirwa kutorwa nevatungamiriri pakutungamirira vanhu.
VaMatangi vati kunyange hazvo bato ravo range riri kukundwa nebato guru rinopikisa munyika, vanotarisira kuti ZANU-PF ichakunda mumadhorobha musarudzo dzichaitwa musi wa26 kurume.
Tiri kuona ZANU-PF iri kugadzira ugaro hwevanhu kuti vanhu vange vachigara zvakanaka, saka izvo vanhu vari kuzvigamuchira, vanhu vakatomirira, vari kutononokerwa nezuva iri, nekuti vari kuti toda kudzosera utungamiriri hwakaita kuti guta ringe riri zvariri. Toda kuudzorera zvakare kutiona Harare ichiita Science City, Bulawayo ichidzokera zvakare kuva City of Kings and Queens nemaguta akasiyana siyana.
Hatina kukwanisa kubata vabima kuti tipiwe mazita evanhu vari kupinda musarudzo dzemaprimaries idzi kana vakarambidzwa kupinda musarudzo. Asi dunhu reMidlands rakarambidza muzukuru wevaimbo vagurukota revasori vaOwen Mudhancube, vaEnergy Ncube pamwe navaCandros Mugabe kupinda musarudzo dzichaitwa kuKwekwe Central. ZANU-PF inoti kumasvingo yagadzirira sarudzo idzi uye yakatoita maprimaries kare kuChivi South neMwenezi East. Dunhu reHarare ndiro rine nzvimbo dzakawanda dzichaitwa sarudzo mumakanzuru nemuparamende. Mune mawadhi anodarika 20 achaitwa sarudzo, uye maconstituents achaitwa sarudzo anosanganisira Glenora, Mufakose, Epworth, Kwadzana, Kwadzana East, Highfield East neHighfield West. Kunyange hazvo ZANU-PF ichiti chakunda musarudzo dzemabyelection, vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Kadzikwa vanoti havaoni ZANU-PF ichikunda musarudzo idzi.
Tiri kuitika ndechekuti maroads ari kugadzirwa nezvimwe zviri kuitika, asi kuti hurombo ndo hwanyaya kuwedzera. Vanhu vari kukotarisa kuti vana vangawana chekudya here, mari mumabhengi, kurapwa muzvipatara. Saka zvemaroads nezvimwe zvine zvigadzirwa izvi kubatsira kwazo vanhu kune kuri kumbera asi vanhu vanongoita kuti zvinotova batsira ipapo ipapo
mune monyaya muimbe ave nemukurumbira vaZex Manatsa vashaya mushure mokurwara nechirwere chegomarara vange vave nemakore makumi manomwe nemasere izvi zvaziviswa nemhuri yavo padande mutande ravo reFacebook vamanatsa ndivo vakatanga chikwata cheGreen Arrows Band icho chakaita mukurumbira kubvira kuma70s mimwe mimanzi yavo yakaita mukurumbira inosanganisira chipo chirorwa nyoka yendara tsuro mwana waenda vaparidzi vawanda nachivaraidze vamanatsa vakaimbawo makepekepe ishai samfaro vakashandawo nevamwe vaimbi vave nemukurumbira vakaita semushakabvu Oliver Mutukudzi James Chimombe natinei chikupo hapana zvati zvaziviswa nezveurongwa hwekuradzikwa kwavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Vamwe vanhu vakawanda munyika vari kukurudzira kuti zvikoro zvivhurwe sezvo huwando hwevanhu vari kurwara nekufa nechirwere cheCovid-19 waderera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu ava muzvare Rudo Magwanyata avo vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanasikana shamwa yemwanasikana vati kuvharwa kwezvikoro kuri kupa mukana wokuti vanasikana vaite zvepabonde nekubata pamuviri.
Rinora 2022 tine kushungurudzika nekutya zvekare kwekuti mukuvharwa kwakaita zvikoro uku tichawana vasikana vakawanda vachiita pamuviri nekuda kwekuti vasikana vari kuita zvepabonde vasina dzidzo dzavo vasikana vari kuita zvepabonde vasina kudzivirira.
Muzvare Magwanyata vawedzerawo vachiti kuvharwa kwezvikoro uku kuri kuwedzerawo kusarira shure kwevana vanobva kumhuri dzinoshaya avo vasiri kukwanisa kuita zvidzidzo zvepamadandemutande.
Kuvharwa kwaitwa zvikoro maticha vadzidzisi vakawanda vari kuitisa maextra lessons anova ari kuda kubhadharwa mari. I mari inowanikwa vamwewo vanobva kumhuri dzisingawane vasingakwanisi kuibhadhara.
Imwe nyanzvi munyaya dzebudiriro yevana amai Chinga Govati vatiwo kunyange hazvo zvakakosha kudzivirira denda reCovid-19 hurumende inofanirwawo kuzadzikisa kodzero dzevana dzekuwana dzidzo.
Kuvhara kunenge kuchiita hurumende zhinji kuti vanhu vasanyanyofamba kana kuti vanhu vasaite mabasa uye kuti vana vasaende kuchikoro zvinewo zvazvinokanganisa kunyanya vana vanenge vachienda kuchikoro. Tinenge tichiti patokuita matano iwaya zvakakosha kuti titarise kuti zvakanakira vana ndezvipi tobva tazviisa pachikero nezvekuti zvinovaipira zvakanyanya kusvika papi.
Amai Govati vakurudzirawo kuti muzvikoro muiswe zvekushandisa zvakakwana zvinoita kuti zvikoro zvikwanise kurwisa denda reCovid-19. Munyori mukuru musangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vatiwo mushure memakore maviri denda iri ravako vanga vaine tarisiro yekuti hurumende inge yagadzirisa nyaya yezvikwanisiro muzvikoro pamwe nenyaya yemihoro yevadzidzisi.
Tikati isusu hatizivi kuti denda iri richapera zvarini, toramba zvekare tichivana ngavasadzidzi kana denda ririko. Nyika inobudirira sei? Nyika inofanira kubudirira nenyaya yekuti dzidzo iri kuchienderera mberi. Dzidzo inoita kuti nyika ibudirire, nharaunda dzibudirire, uye vana vachone vange vachibudirira zvekare.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo sebazi vachitevedzera zvinenge zvataurwa nemutungamiriri wenyika.
Isu tino maonero edu kamaonero aPresident, hatingambofi takambotaura zvinoenda against zvataurwa naPresident.
Asi mukuru anoona nezveCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti vadzidzi nevarairidzi havazopindi mudambudziko rechirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvehutano rinoti vanhu gumi vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafanacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 5276. vanhu mazana mana negumi nemumwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiye vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira muna 2019 vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemazana mashanu nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 227,552. Vanhu vabaiwa nhomba kekutanga vava mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nezviviri zvine mazana masere nemakumi matatu nevana kana kuti 4,220,834. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mana nemakumi mashanu kana kuti 3,249,450. Vanhu vabaiwa nhomba yetatu vava zviuru zvitatu nezvitatu zvine mazana matatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 33,331. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zvakadaro mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti zvinhu zvagadzikana sezvakataurwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. VaChiwenga vanova zvegurukota rezveutano vakati hurumende ichaona kuti zvikoro zvovhurwa here mukutanga kwakukadzi zvichienderana nekupararira kunenge kuchiita chirwere ichi. Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti vamwe vanasikana vave kubatira pamuviri nekusaenda kuchikoro uye huwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere checovid-19 waderera zvakanyanya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 naDr. Mahomva.
Isu tiri kufara chaizvo kuti tadzidza zvidzidzo zvakati wandei maererano newave 1, wave 2, wave 3 dzatakapinda muna idzizvozvi. Pane nhasi taamuwave 4 taakutani tinoti experience takunyatsoziva chii chinoda kuitika. Patakanga tichitanga kuvhura zvikoro mwedzi yakapfuura iyo tisati tapinda muomicron takamhanya mhanya tichiisa yanonzi mastandard operating procedures maguidelines akanyatsosimbarara arimo. Tinonyatsoziva kuti tikavhura chikoro tikabata vana vechikoro vaine covid-19 vanoita sei zvinoita sei sekuziva kwamunoita imi pane zvino although zvikoro zvisina kuvhurwa asi takatovhura kuti waya vanga vachinyora mazamanishoni wauye wanyore mazamanishoni
sei makatora danho iri
nekuti tanga tine confidence yekuti maoperating procedures edu zvese zvakamira zvakanaka saka wakatoita wese washomu pane washoma shoma wakabatwa necovid hawana kudzingwa kuchikoro wakanyatsokupihwa mukana wekuti wanyore wachitedza maguidelines edu muisolation zvese izvozvo. Saka zvinhu zvatiri kumhanya nazvo senyika yezimbabwe kuti haama kuimplimenta maguidelines edu kunge kuchinyatsokutsinirwa zvakakwana. Saka tine confidence yekuti kapatinozovhura hatinenge tiri redi takatongogadzira tinoramba tichingosimbarara neizvozvo.
Asika vamwe vabereki vari kuti zviri kutinonokei zvekuvhurwa kwezvikoro chii chiri kupa kuti zvinonoke?
Chikuru chiri kuita kuti tinonokei ndechekuti mazuva mapfuura aya takapinda mufestive season nhamba dzeomicron manew cases anga akati wandei zvekuti tanga tisingadoka kuti kana potiine maguidelines edu tongovhura nekuti tine maguidelines tanga tinoda kutiwo nhamba dzacho dzipoti dzikei. Pane zvinhu sekuona kwamiri kuti ha dziri kudzika zvakanaka chaizvo zvichireva kuti tinenge taakuzotarisana kuti tichazovhurawo zvikoro manje manje asi pane zvinhu tichakambovhara zvedu.
Kuchikoro zvinogona kuita kuti panoitwa maoperating procedures amuri kutaura asi vana pavanombozobuda muchikoro vamwe vanenge vasingadi kupfeka mamaski vachiita nyaya vachididi mungade kuti kudii kune vanozodarawo?
Ndosaka tanga tiri kuti so angatimbotimirei kuitira kuti manew cases ari mumacommunities munova imo mavakubuda vachifamba vasina kupfeka mamask kanazvo vachifanirwa kupfeka mamask. Tinenge tichida kuti nhamba idzodzo dzimboti dzikei. Ndosaka ndati hapa nezvino patakapinda mufirst season tikaona nhamba dzakaramba dzakakwira takati ngatimbotimirei nhamba idzodzo dzidzike asi tiriramba tichingokurudzira kwete vana vechikoro chete nemacommunities vese kuti iwewo kana muri muchifamba panze apa pfekai mamask enyu.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wa America wa Joe Biden vakazvirova dundundu nezuro vachiti kunyanga hazvo gore ravo rekutanga vari muofisi ranga rine zvimhinga mpinyi zvakawanda pane budiriro dzakawanda dzavakakwanisa kuita.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in 1 year than any time before.
Takavamba mabasa matsva anosvika mamirioni matanhatu zvinova zvinhu sezvamboitika munhorondo yeAmerica. Uwandu hwevanhu vasiri kushanda vakadzika kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana. Takadzikisawo urombo muvana nezvikamu makumi mana kubva muzana izvo zvisati zvamboitikawo munhorondo yenyika ino. Mabhizimisi matsva mazhinji akavambwa. Mushure menguva refu vashandi vazhinji vakawedzerwawo mari dzemihoro. Takadzikisirawo mamiriyoni nemamiriyoni emhuri mutengo wemari dzekurapwa.
VaBiden vakatiwo vanofunga kuti Russia ichapinda zvechisimba muUkraine vachiti America nemadzisavira ayo ine zvirango zvisati zvamboonekwa zvayakagadzirira kutemera Russia kana ikaita izvi. Vachitaura pamusoro pedenda reCOVID-19 vari pamuzinda wavo weWhite House, vaBiden vakazivisa kuti zvikoro zviri kuvharwa pamusoro peCOVID-19 zvishoma, vachiti zvikoro zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana hazvina kuvharwa. Vakati hurumende yavo iri kuita zvose zvainogona kuti denda reCOVID-19 risaramba richishungurudza nyika.
We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and has the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Tiri kuita zvose zvatinogona tichidzidza pamwe nekuvandudza zvinhu mukurwisana neCOVID-19 takatarisira remangwana risina denda iri. Zvandinoziva ndezvekuti mushure memakore maviri ekurwisana nechirwere ichi vamwe vazhinji vave kuneta vamwewo vachiremerwa asi tave pane chimwe chidano. Tave nezvombo zvekurwisa chirwere ichi zvinosanganisirawo zvinhu zvakaita senhomba, mamask uye kuvheneka vane chirwere ichi.
So get vaccinated, please, and get your booster.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvemabhizimusi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza tanonoka wandi weStudio 7 kuti vaBiden vataura zvinhu zvinodiwa kunzwikwa nevanhu veruzhinji.
Vakataura nyaya hombe dzinosanganisira hombe iri kubata pasi rose yeCovid nezvavari kuzama kuita nezvavakaita pagore rakapfuura vari vachitonga nezvavari kuzoda kuita kuti vafaite Covid. Vataura zvekare nyaya yekuvhiringidzwa kuri kuita upfumi hwenyika yeAmerica neupfumi hwepasi rese. Vakataurazve pamusoro pomutemo wekukumbira mari kuparamende yeAmerica wavanotiwo Build Back America kuti vasvika papi nechirongwa chacho plus vanozviitirei izvozvo. Saka zvinhu zvikuru chaizvo tikanyanya kudzaka kuti paCovid pacho chii chavanozvitutumadza nacho chavakaita zvekare zvavari kuita nezvavari kuda kuzoita kuti varwise chirwere ichi. Vari kutaura kuti ivo vari kugadzira matesting kits eCovid achange achipuwa vanhu mahara, mamaski anenge achipuwa vanhu mahara emhando dzapamusorosoro mamaski acho iwayo.
Munofungei nemashoko avo pamusoro peiri pakati pavo neRussia maererano nekuda kupinda zvichisimba kweRussia muUkraine?
Inyaya hombe chaiyoyo yavazovhunzwa vapedza kutaura vachisimbisisa chaizvo kuti vanonzwana nomutungamiriri weRussia vaPutin vachitaurirana vachibudirana pachena kuti kana Russia ikaita zvichisimba zvekupinda muUkraine inobva yapiwa masanctions asati amboonekwa pasi pano. Zviva vataura ivo kuti tinoziva kuti Russia ine oiri kana petro nana dizi vayavaya yainotengesa kune dzimwe nyika, vati vanogona kuzvivhara izvozvo.
Mataura nyaya yeupfumi, pane chavataura here pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muAmerica?
Vataura zvakawanda pamusoro pekuvhiringwa kuri kuita upfumi hweAmerica pamwe chete noupfumi hwepasi rose. nokuti vataura ivo kuti kukwira kuri kuita mafuta epetro nedizili pasi rose kuri kuita kuti zvinhu zvidhure munyika yeAmerica nedzimwewo nyika. Vataura zvekare ivo kuti tiri kuona kuvhengwa kunoita ufumi hweAmerica nenyaya yechando chiri kudonha chichitadza kuti ndege dzisumuke dziende kwadzinoenda, motikari dzidhirivhara. Vataura zvekare ivo dambudziko guru riri kuita muAmerica rokushayikwa kwavashandi.
Vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa zvemabhizimusi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutaro zvekunze kweAmerica vaAntony Blinken vari muBerlin kuGermany, uko vari kupangana mazano nemadzisawira eAmerica pamusoro pemamiriro akaita zvinhu pamugano weRussia neUkraine mugadziriro yavo yekuita hurukuro negurukotaro zvekunze kweRussia vaSergei Lavrov. Asi nhasi vaBlinken vari kusangana negurukotaro zvekunze kweGermany Annalena Baerbock, gurukotaro zvekunze kweFrance Jean-Yves Le Drian, uye gurukota reMiddle East neNorth Africa James Cleverly vasati vataura kune veruzhinji kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu muUkraine. VaBlinken vari kutarisirwa kusangana navaLavrov muGeneva mangwana. Mapurisa emuPakistan anoti bhambo hombe raputika nhasi muguta reLahore, iro ranga rakateiwa pamudhudhudhu panzvimbo inotengesera vanhu zvinhu zvakasiyana-siyana. Bhambo iri rinonzi rauraya vanhu vaviri ndokukuvadza vanhu makumi maviri. Vatori vemuSwiss Airlines vanotungamirwa navaNelson Chamisa riri kutarisirwa kunge rabuda nezita idzva pamberi pesarudzo dzekutsiva nhengo dzakadzingwa muparamende nemakanzuru kana dzakashaya, idzo dzichaitwa musi wa26 Gurume. Bato iri riri kumanikidzwa kutsvaga zita idzva zvichitevera danho rakaziviswa nemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora rekuti bato ravo richakwikwidza musarudzo idzi seMDC Alliance. Rimwe zvakare bato rine muzinda waro mugweru rakabudawo pachena richiti richashandisa zita rimwe chete iroro mushure mekunyorera Zimbabwe Electoral Commission richipa zita raro. Ukuwo ZEC yakazivisawo kuti panyaya dzemazita inongotambira chero bato rinenge ratanga kunyoresa zita iroro. Asi izvi zvaunza maonero akasiyana-siyana munyika, vamwe vachikurudzira kuti vachamisa vasachinja zita, vamwewo vachivakurudzira kuchinja zita vachiti kana vakasadaro zvakaitika zvekudzingirwa nhengo neMDCT zvinozoitika zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu, avo vari kukurudzira kuti MDC Alliance ichinje zita, pamwe naDr Uraya Izembe vanove mutungamiri webato reDemocratic Party, avo vanoti vachamisa havafanirwi kuchinja zita musarudzo dzemabielection dziri kuuya, asi vanozofanira kuchinja muna 2023. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Dai yanga iri imwe nyika ine yatingati rule of law uye ine makotsi anotonga zvine nduramo, vachamisa vanga vaine kodzero uye vaine mukana kuti vakanorwisa kukota vanokwanisa kuhwina kuti ndivo mutungamiri veMTC Alliance. Asi nekuda kwenhoroondo yezvaitika kubva muna 2018 zvakasvika pakuti varasikirwe kunyange nemuzinda wepati yavo Morgan Tsvangirai House, zvinotionesa kuti havana mukana kwekubudirira kana vakada kuramba vachirwisana navaora pamusoro pekushandisa zita rekuti MDC Alliance. VaMonzora zviri kuitawo sekuti varipo kuti akonzere yatingati confusion yekuti vakatanga vari kuti tive MDCT vachiita recall by member of parliament eMDC Alliance, asi kuzvinova kuti ivo vacho vaMonzora vari kuMDC Alliance. Saka makutsi vaifanira kunga vakazviugadzirisa zvinhu kare kare, vaziva kuti MDCT ndeipi, MDC Alliance ndeipi. Saka vachamisa vanofanira kuti vamire pavo vega nekuti masapotas avo havavhiringidzwi kana vakapinda ballot box kuti zvino MDC Alliance ndeipi, MDCT ndeipi.
Regai tizwe kuna Dr Zembe, munoti
ne kurudzire vamwe kuti dai vachinja zita ve MGC Alliance kutanga izvo zvisarudze mabai elections.
Mabai elections aya ini fungwa dzangu ndezvekuti chiri muchijaho che 2018 kuenda ku 2023 5 years idzodzo. Vachamisa vakamira nepoka rinonzi MGC Alliance. Ndofunga kuti pamabai election vanofanira kungomira nairoro boka iroro. Nezita iroro nokuti vanhu pachavo vanenge vachiziva nhengo dzamakanzuro nedziku paramendi dzakambodzingwa dzikatsokazvo hakutira muzita iroro zvakare. Asi ku 2023 ndine fungwa yekuti dai vachamisa vakatsvaga zita tsva kuitira kuti zvabuda mu 2023 zvisazovhiringidzwazve. Nevanenge vachikanganisa vachikonzeresa kudanganyika kwepfungwa nekugadzwa kwezvinhu munyika. Zita dzva rikange riripo risinei nechokuita neMGC mavaira iwayo. Pane pasina mukana wokutamba naro kana vanhu vataura shoko ravo pa 2023 mumaonero angu.
Vamaguhu munoti nemaonero aDr Zembe.
Ipfungwa yakanaka handifunge kuti iri kunyanya kupesana. Nezvatiri kutaura nechikonzero chekuti naivo vari kubvumawo kuti 2023 vanofanira kupinda vaine zita idzva asi kozvinezvi vanofanira kuramba vaine zita ravanga vaida kuna 2018 asi dambudziko rinokwanisa kuitika zvekare nderekuti vakapinda mumabai elections asitere kuti MGCA nekuda kwematareedzimusha iyi hazvishandisi nezvava tichikumbira kuti vaMP hauina hacho nemacouncillors vari anda Nelson Chamisa vanhu vangu saka eidza ngavauye kwandiri kana kutipotanga futi mahumbwe kuti vanhu vanenge vakuitwa recalled vachiriplesa nevanhu vasina kuvhoterwa nevanhu.
Dr Zembe, ndomubvunzo wandanichakupai wekuti hatizoona here dambudziko rimwe chete rekuti maMP acho kana makansela anenge vahwina vari pasi peMGC Alliance vachitorwa navamonzo.
Zvine zvitopambiri kuna vachamisa nepoka ravo nyonganyonga iyo ikatangwa nezanu PF vachiramba vachishandisa matare zvisizvo nokuita maitiro asiwo nokuti zvose izvi vanhu vari kuzviona zvose izvi zviri kudhanganyisa utongi hwejekerere zvose izvi zviri kupa matambudziko kuvanhu.
Vamaguhu, tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission pachezva iri kutaura kuti kumazita uku vanongoti atanga atanga, sei matare achizoshandura izvozvo kana zeki yakambotambira?
Ndosaka tichitaura pamusoro pekuti tinofanira kuva nematare edzimhosva akazvimirira ega. Tikava nematare ekuti vanotanga vabvunza mapoliticians kana kuti vanoudzwa nemapoliticians kuti apa ipai mutongo wakati, nyika inoita dambudziko. Ndofunga ndo problem iri muzimbabwe kuti makotsi edu haasiri independent.
Dr Zembe, takaona kuti kune rimwe bato rakatosvitsa zita rekuti MDC Alliance kuzeki. Zvinozobatsira here kana MDC Alliance yakaenderera mberi nezita iroro kunze kwekurwisana kwavari kuita navamonzo?
Pamabai election apa handioni vachikwaradzurwa ivo vachamisa neboka ravo uye navanhu vanoketa nokuti zita remusangano ibhachi rinenge rakapfekwa navanhu vanenge vachipinda mumatangi kusharwa navanhu. Saka zvose zvingangoitika iko zvinoizvi hazvi ngazviitike hazvo asi zvinenge zvava zuro kana tatarisana na 2023 chaiyo pachayo.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party, Dr Urayai Zembe, vari parunhare muHarare neStudio 7. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu, vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika muSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
soko izika.